nera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 30, 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vokurudzirwa kutaura pamusoro peuori hwegoridhe nekucheneswa kwemari dzouori kunonzi kuri kuitika munyika. Panguva iyo nepenyuro yeAl Jazeera inoburitsa zvakare rimwe vhidhiyo riri pamusoro peuori uhu. Sangano reUnited Nations rinoti sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa munyika gore rino dzichange dzakakosha zvikuru kumapoka anoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo muZimbabwe kusanganisira mataredzi mhosva. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kushanyira Tanzania vanopembedza urongwa hwenyika iyi hwekuronga kuve hurumende yevanhu vose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepenyure Al Jazeera nasi yaenderera mberi nekuburitsa vhidhiyo repiri rechirongwa chayo chekuongorora uori hunonzi huri kuitwa pakutengeswa kwegoridhe munyika kana kuti Gold Mafia Episode 2 nengo dzeparamende veruzhinji pamwe nevemapato anopikisa vachigunun'una kuti mutungamiri wenyika hurumende pamwe nemapazi ayo ari kutaurwa muongororo iri kuitwa neAl Jazeera vari kuramba vakanyarara ipo vachitaurwa kuti nyika iri kurasikirwa neupfumi hunotyisa. Godwin Mangujga anotipa nyaya inotevera.
Muchikamu chechipiri, Al Jazeera yaendera mberi nekupfumura kucheneswa kwemari yakasviba neuori mukutengeswa kwegoridhe ichitarisa kunyanya zvinonzi zviri kuitwa neimwe shoroma munyika vaSimon Rudland. VaRudland muridzi wekambani yeGold Leaf Tobacco inotengesa foja kuSouth Africa muna 2022. South African Revenue Service yakamupomera mhosva yekutengesa fodya zvepamukoto. Magwaro ari kuburitswa neAl Jazeera anonzi anoratidza kuti Rudland anokweretesa imwe mari kuhurumende yeZimbabwe. Hurumende yeZimbabwe inonzi inozopa Rudland mukana wekuchenesa mari dzake dzakasviba muZimbabwe kuburikidza neFidelity Printers nebhanga guru renyika. Imwe shoroma inonziwo inoita zvekuchenesa mari nekuba goridhe vaEwan Macmillan vanoti vaRudland ndivo vakabata upfumi hweZimbabwe yose. VaRudland vanonzi vaishanda nemushakabhu Sibisiso Moyo vaive gurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya vanonzi vane ukama nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mumwe abuda achizviti ndiye anoburitsa nekupinza mari munyika pamwe negoridhe mushandi weCivil Aviation Authority anoona nezvekuchengetedzwa kwenhandare yendege yeRobert Mugabe International Airport vaClopers Chidodo. Vari kupinza nekuburitsa mari muZimbabwe ava vanonzi vari kushanda nemakoronyera makuru pasi rose. Asi chiri kurwadza vakawanda munyika kusanganisira nhengo dzeparamende inyaya yekuti hurumende haina zvayati yataura pamusoro penyaya iyi kunze kwekuvhundusira vatapi venhau. Vatendai Ruben Mbopana ndemumwe asiri kupara nezviri kuitwa nehurumende.
Zvinoshamisa zvendezvekuti atinzi kubva pakabuda dhokumentari iyoyo hapana kana izwi shoko ratakabva kana kune mukuru wenyika ndekuti mhosva hombe kana makurukota ake vangave vemutemo vangave vekutengeserana nedzimwe nyika vangave vemining vezvicherwa vangave vemapurisa vehome affairs hapana kana umwe wake abotaura kuboti bufu.
Mumiriri weHarare North muNational Assembly vaAlan Markham vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi iri kuvashusha.
Ndati hurumende seyaramba yakanyarara chete iri kumiririi inobvuma here kuti ndizvozvo kana zvisirizo izozo sei asi kuendesa nyaya kukoti kutarika
chii vamakamu vati mutauri weparamende akavaudza kuti gurukota rehurumende rine chekuita nenyaya iyi richatura mashoko kuparamende pamusoro penyaya iyi asi havana chivimbo chekuti izvi zvichaitika hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna sachigaro wekomiti inoona nezvekushandiswa kwemari yehurumende yepublic accounts committee sezvo sachigaro wekomiti vabrian dube vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo asi imwe nhengo yekomiti iyi vaedwin mushoriwa vaudza studio 7 kuti nyaya yakabuda paal jazeera inotyisa
isusu sepublic accounts committee tinosungirwa kuti tiite folo mari kuti tizoti mari dziri kumbofamba sei toda kuti tinyatsoona because god ndo imwe mari yedu yenyika saa tofanira kuti tiongorore kuti zvakambofamba sei uye zviri kuita sei kuti zvidi zvisvike pakuti tisvike pakuti tinonyadziswa senyika kudai kunzi god redu ndorakuenda kunovaka dzimwe nyika nemacities afanana nadubai
asi vamwe vakaita savamasimba mavaza vezanu pf vati hapana zvine musoro zviri kutaurwa neal jazeera
zimbabwe haisati yambosaina triti kubva 1980 kusvika nhasi saka kanadai al jazeera yakaita basa rayo nemazvo vaiziva kuti vahubert angel vatanga nekungonyeba saka zvavari kutaura hazvingapiwa udzamu nekuti ndo vataura kuti vatotanga nenhema saka hatingatarisire nhema nechokwadi kubuda kubva pachidubu chimwe chete hurumende yezimbabwe inotengesa goridhe rayo kwainoda haikwanisi kuzvibira goridhe yayo
muzvare rishwaya vakaudza studio 7 kuti vachazotaura kana nyaya iyi yapera uye vamwe vakaita savarutland nevamwe vanonzi vakabatwa nemambure nenyaya iyi vari kuramba kuti vari kuita zveuori rbz yakati chaferefeta nyaya idzi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.
Mumiriri weUnited Nations muZimbabwe vaEdward Callon vati sarudzo dziri kutarisirwa munyika gore rino dzichange dzakakosha zvikuru kumapoka anoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo muZimbabwe kusanganisira matare edzimhosva. Vachitaura kumusangano wevatongi wematare epasi weNational Magistrates Conference watanga nhasi kuVictoria Falls, vaCallon vati matare edzimhosva ane basa guru rekuita mukuchengetedza chimiro chekuitwa kwesarudzo dzinoenderana nemitemo yepasi rose kuona kuti kodzero dzevanhu dziri kuremekedzwa uye kuti hapana ari pamusoro pemutemo. Vachitaurawo kumusangano uyu vakafanira kubata chigaro chemukuru wevatongi vematare emagistrate court amai Faith Mushure vati musangano uyu unopa mukana wekuti vatongi vazvitarise uye kuzadzisa gasva mukushanda kwematare. Vakafanira kubatawo chigaro chemuchuchisi mukuru wehurumende vaNelson Mutsonziwa vati uori muvashandi vemumatare hausi kuzofa hwakatambirwa vachiti hunotadzisa kuzadziswa kwechirongwa chevision 2030. Mukuru wemapurisa Commissioner General Godwin Matanga vatiwo kunonoka kunzwikwa kwenyaya kumatare pamwe nekupiwa kwemukana wekubvisa mari yechibatiso kuvanhu vasingakodzeri kunokanganisa chivimbo chinenge chiine vanhu mumapurisa pamwe nematare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vaimbo wemutongi wematare waWilbert Mandinde kuti tinzwe maonero avo.
Mashoko akaurwa navakandori mashoko akanaka chose, mashoko anokurudzira kuti tive nesarudzo dzakachena, tive nesarudzo dzakanaka, asi ari mashokowo zvakare anoita kuti vatongi vayeuke kukosha kwavo panguva yesarudzo. Kazhinji tinoona kuti mhirizhonga inowanda munguva yesarudzo. Chakakosha ndechekuti kana zvaitika saizvozvo, vatongi vanofanira kuchiita basa ravo nemazvo, vapingatarise kuti uyu abuda mbamani, uyu ndiani. Kazhinji panoita makompleni ekuti vatongi vamwe vanenge vachitora imwe simi vanenge vachiita sekunge vanomuikidza vamwe, chinhu zvisingatarisirwe. Hapana kumwe vanhu kwavanogona kuchemera kunze kwekumatare iwawo. Nokudaro mashoko iwawo akakosha nekuti pasi rose vanhu vachange vakatarisa kuti sarudzo izobve dzichafamba sei.
Munoona here kurudziro iyoyi iri inotambirwa kana mashoko iwayo aCallon achitambirwa nevematare?
Pane dzimwe nguva dzekuti panoita fungidziro yokuti vatongi vanenge vari kutya ndiziva kuti vanenge vachinzi vanotyei, asi dzimwe nguvawo tinoona zvakare kuti matare anongodiva nenyaya dzomudzindo wasee dzakaitwa.
tereye pane mamwe atinoti pachirungu macontentious cases macontentious issues I think case yava job sikala iri kudzikanwa vagarisa muusongwa and kashoma kuti tichaure nyaya kumatongerwo enyika nesaruto tigorega kufunga nezvayo nekuti nepanguva senye tinoiona asi zvine nguva tine maconcerns echokwadi
iwo Matare akagadzirira here kana kuti ane zvikwanisiro zvinodiwa here zvinoenderana nekuti vange vachibata nyaya idzo dzizvikuru dzesarudzo idzi
kazhinji Matare tinozoona kuti kana election yosvika panodesignatewa anonzi maelectoral court anozodhila nemaspecific electoral issues but mamwe maissues acho aripo like electoral violence tinoaona achienda kucourt handifunge kuti ndinganyanya kupomera mhosva Matare asi ndinonyanya kupomera mhosva mutsvukisi mukuru prosecutor general anova iye anoendesa nyaya dzinenge dzisina kuibva kuMatare kazhinji kacho
vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vaimbove mutongi weMatare waWilbert Mandinde vari parunhare mukadoma nestudio 7 Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rinoti rava kuzotanga musi wa5 mwedzi unouya wachivabvu chirongwa chekutsvaka vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare vakafanobata chigaro chemunyora anoona nezvesarudzo muCCC vaIan Makone vati vari kutarisira kuti mavhiki maviri vanenge vapedza kutsvaka vachamirira bato iri
process yedu yecandidate selection inenge iri community based ichatanga iyo nemanominations atinogamuchira kubva kuvanhu kumacitizens nemastakeholders
Vawedzero vachiti pachabuda vanhu vanodarika mumwe chete bato iri richagara pasi vanhu votaurirana nekuongorora kuti anokodzera ndiani asi vachiti pachazenge paine komiti yakazvimirira ichatambira zvichemo
kune umwe anenge aine zvitsutsumo zvake tine process tine komiti inonzi grievance handling komiti ichazenge ichigamuchira makomplaini iwayo yoongorora zvimwe zvine zvavanokwanisa kubva vagadzirisa vachigadzirisa zvavanenge vatadza vanozozvikwidzawo kumusoro kucitizen national assembly kuichizoongorora zvaada
vachitaurawo pamusangano mumwe chete vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauri webato iri vagift ostalosis vati nharaunda dzichadoma vachamirira bato iri kusanganisira mutungamiriri webato
nomination yedu ichatanga kunominatesa vanhu vada kutimirira kukanzuru mudare reparamende uye vada kutimirira vari mutungamiri wedu weCCC saka muchaona kuti pakufamba kweprocess yedu tichange tichitotaura nemacitizen kuti vataure zvavari kuona vataure kuti ivo vari kunominata ani kuti atimirire kukanzuru atimirire kuparamend uye anotimirira ari mutungamiri wenyika ya presidential candidate
vawedzero vachiti bato ravo richanyatsoongorora kuona kuti vanhu vane chimiro chakanaka munharaunda uye vanodiwa neruzhinji ndivo vachamirira bato musarudzo dzegore rino bato reCCC ratiwo riri kuramba richisvisikana zvikuru nekuramba kwemumiriri wezengeza west muparamende vajobs kana vari mujeri kuchikurubhi vachipomerwa mhosva yekuda kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirishonga asi vari kuramba mhosva iyi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo bekezela gumbo vaudza studio 7 kuti nzira yatorwa neCCC inzira ichaona vemunharaunda vachitungamirirwa nevanhu vavanoda
nzira iyi yasarudzwa neCCC inzira yagara iripo muafrica yekuti macommunities vanhu vemunharaunda vanoprovisa munhu wavo anovatungamirira so vati vanhu ivavo ndivo vanenge vane masimba ekubvisa kuti chibvisa munhu iyeye ekumusetera magoals and conditions plus vanhu vemunharaunda ndivo vanoziva munhu anonyatsokuita basa vanhu vari kumusorosoro kwavazive zvekuitika pasi
asi kusarudza vatungamiriri nenzira iri kuitwa neCCC kwashoropodzwa zvakanyanya nenhengo yebato rezanupf vataura ikandishaya avo vachange vachizomirira bato rezanupf kuepwest north
yavaroda kutoita ndoinonzi imposition of candidates hakuna chinhu chinonzi chaita kuwirirana kwevanhu vari mucommunity nekuti vanhu munomwe ane mafungiro ake nzira imwe chete yekuziva zvinoda vanhu zvisina kumbunyikidzana ndeyekuti munomwe avhote pake ega mchivande murunyararo.
Sarudzo ziriku tarisiru wa kuitwa munanya mafufu. Nakamira Studio 7 Muharare, ndini Rutendo Mawere.
Mutewedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica, amai Kamala Harris, nasi vapembedza urongwa hweTanzania hwekunanga kuve hurumende yegutsa ruzhinji. Amai Harris avari kushanya muTanzania vataura mashoko aya kuzadzisa kurudziro yeAmerica yekusimbisa utongo hwejekerere muAfrica. Vadomawo matanho achangobva kutorwa neTanzania akaita sekubvumidza kuitwa kwemisangano nevanopikisa uye vakurudzira kusununguka kwekufambiswa kwemashoko sematanho akakosha mukuvepo kweshanduko muutongo hwejekerere munyika iyi. Vazivisiwo nezverubatsiro rwemari inoita mamiriyoni mazana mashanu nemakumi matanhatu emadhora kana kuti $560 million yapiwa kuTanzania neAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika muzvinafundo Chipo Dendere.
Ndinoona sekuti vasarudza Tanzania nekuti ndiyo yega nyika muAfrica mese iri kutungamirirwa nemunhukadzi. Ivo Vice President Kamala Harris varivo the first munhukadzi muno muAmerica kuva nechinzvimbo chepamusorosoro kudaro. Uyezve zviri kunzi Tanzania yaita mareforms mazhinji towards democracy. Shondo rino tiri kuziya zvekare kuti kuri kupembererwa summit on democracy munyika dzakasiyana siyana.
Tinoona zvakare kuti amai Harris vakawanikwa ivo vachitaura kuti pane mari inosvika bilioni imwe chete yemadhora ichashandiswa nemadzimai ekuAfrica. Mungaona iyi mari ichizosvikawo here kunyika dzakadai seZimbabwe naiyo Tanzania?
Ndinoona sekunge kuTanzania chokwadi ichasvika. Vanenge variko kuTanzania kwe3 days kuburikidza nekusangana naPresident. Vachasangana zvekare nevanhukadzi vemabhizimisi sezvavakaita kuGhana. KuZimbabwe munongoziwo nyaya dzedu dzecorruption nemahuman rights ndo dzinogona kutidzosa kumashure. Asi embassy yeZimbabwe yagara iri kushanda nevanhukadzi kunyanya maentrepreneurs maprojects akasiyana siyana.
Zvii zvimwe zvamuri kutarisira kuti vachange vari kukurukura vari imomo muTanzania?
Ndinoona kunge nyangwe Tanzania ine wechikuru munhukadzi, vakadzi vachiri vashoma maparliament imomo. Saka kuda ndiye mwenyaya vachange vachitaura kuti saka to wedzera sei representation yevanhukadzi, kwete kungoonekwa pana president chete asi vachionekwawo muparliament nemune mamwe mapositions echikuru kunyanya mujournalism.
Tiri kuona vari kutaura zvakare kuti nyaya yeutongi hwejechetere neutungamiri hwemadzimai, munoona zvakakosha sei izvi?
Zvakanyanyisa kukosha nekuti vanhukadzi vakapiwa opportunity yekusarudza vatungamiriri vavo. Kazhinji vanosarudza vanhukadzi. Chimwewo chavari kutaura nezvacho vari ikoko ndechekuti vanhukadzi vanofanira kuchengetedzwa nenyaya dzeyana domestic violence, nekuti ndizvo zvimwe zvinhu zvinoita kuti vanhukadzi vasapinde mupolitics nekuti vanenge vachitya abuse.
Vanoongorora zvematongerwo enyika muzvinafundo Chipo Dendere vachitaura naMarvelous Musanganya uye weStudio 7 vari muBoston, Massachusetts muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia yazivisa nhasi kuti yasunga mutori wenhau weWall Street Journal Ivan Gershkovich achifungidzirwa kuti ari kuita zvekusora. Bepanhau reWall Street Journal razivisa kuti mutori wenhau uyu ndemumwe wevashandi vayo vari muMoscow uye vane magwaro ekushanda zviri pamutemo muRussia. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakazivisa nezuro kuti hurumende yavo yagadzirira zvakakwana kuita sarudzo dziri pachena gore rino uye vakati vekunze havafaniri kuvadzidzisa nyaya dzeutongi hwejekerere. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vashitaura pamusangano uyu vaMnangagwa vakati hurumende yavo yagadzirira zvakakwana kuita sarudzo dzakajeka gore rino. Kunyangwe vanopikisa sangano reUnited Nations nehurumende yeAmerica vari kuchema chema kuti vanopikisa vanombokanganiswa nemapurisa kuita misangano yavo.
Panyaya sarudzo dziri kuuya, ndinokurudzira zvakare vedzisvondo kuti munamatire kubatana nerunyararo. Pache zvayo, hurumende yangu yaita zvose zvinodiwa kuti sarudzo dzive dzakasununguka uye dziri pachena.
vamunangagwa vakashorawo nyika dzekumavirira vachitadzifanira kuvaudza zvekuita panyaya dzeutongi hwejekerere munyika vachiti Zimbabwe nyika inotongwa nevaridzi vayo.
MaBritish mamambokadzi vanotonga kaairendi kavo, maRussia vachito maRussia yavo, maFrench vanotonga yavo. Nyika inotongwa inovakwa izotongwa nevenevayo.
Asi vakafanobata chigaro chemutauri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vanoti hapana chinobatika chingaita kuti hurumende iti yagadzirira sarudzo zvakakwana sezvo pasati pave negwaro revavhoti.
Vanofanirwa kuona kuti tinovhota murunyararo, izvozvo zvese hazvisati zvagadziriswa. Zvakare tinoona kuti CCC kana kuti veopposition vari kurambidzwa kuita misangano yavo, kuita macampaigns nemameetings. Zvese izvozvo zvinoratidza kuti havasati vagadzirira
nyanzvi zvematongerwo enyika. VaRashwit Mukundu vati
vana vazhinji vemuZimbabwe vechidiki havana zvitupa kunyanya vemumaguta, zvinoreva kuti havakwanise kuvhota. Mishina kana kuti zviri kushandiswa neveZimbabwe Electoral Commission avo vanoronga sarudzo dzekunyoresa vavhoti, dzimwe nguva dziri kufa, dzimwe nguva hadzisi kunzi kuwanikwa kunzvimbo dzakasiyana siyana. Tikuona kuchitorwa vanhu vekumaruzevha kuna Namurehwa naGoromonzi nebato reZANUPF vachiuya vachinyoreswa maguta akaita sanaHarare. Saka chiripo ndechekuti gadziro yai tika ndiye kubirira.
Vachitaurawo pamusangano uyu uye vari mutungamiri wesangano repastors for ED amai Ibira Shedongo vakakumbira vamunangagwa kuti vavapewo minda vachiti vafundisi vapindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Vafundisi vakuzadziya kuti vakongeredzi navo vafundisi tichitanga kuita mobilization yevafundisi muno muZimbabwe ndaiti ndikavati mhoro yemakongeredzi vairema vakanditarisa vasinganzwisisi kuti zviri kubvanii kuti ndivati makongeredzi.
Asi mumwe mufundisi Vanselimo Magaya veGrace Ablaze Ministries International vanoti vafundisi vari kutsigira vamunangagwa ava vari kutsvaga kuwana chouviri.
Varadza urema pakusanzwisisa zvinotaurwa neshoko ramwari. Asi chinozonyaya yekutyisa ndechekuti vanotiti isusu vanotaura vachitsiura vezvematongerwo enyika takupindiridza munyaya dzematongerwo enyika, zvinova ivo ndozvavari kuita.
Mune imwe nyaya nechekuita nesarudzo, murongi wemisangano muZANUPF vaMike Bima vakaudza vatori venhau kuti vachiri kutambira zvichemo kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika mushure mesarudzo dzemapuraimari.
Ndizvo zvatawana asi hazvisati zvava izvo zvepachokwadi nokuda kwekuti kune zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti tine dare ritori mumusangano iko zvino rinotarisa vaya vane zvichemo, vaya vanofunga kuti hazvina zvina kufamba zvakanaka.
Vari kuziviswa kuti ndivo vakakunda musarudzo dzemapuraimari dzeZANUPF dzakaitwa mukupera kwesvondo. Ndivo vachamirira bato iri musarudzo dzegore rino, idzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu kana mutungamiri wenyika achinge atara zuva resarudzo idzi. Mutungamiri weCCC vaNelson Chamisa vakaudzawo Studio 7 kuti gadziriro dzekutsvaga vamiriri vebato ravo dzasvika pachidanho chepamusoro kuti vacharimirira musarudzo. Vachasarudzwa nevagari venzvimbo dzavanogara musi wa5 kubvumbi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikoma.
Mapato makuru anopikisa anoti ZANUPF neCitizens Coalition for Change ave kugadzirira zvakasimba sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa muna Nyamavhuvhu wegore rino. Bato reZANUPF rave kupeta zvakabuda musarudzo ukuwo reCCC richitarisirwa kuita sarudzo dzaro musi wa5 kubvumbi. Asi pane mutauro wakanyanya pamaitirwo esarudzo idzi. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nhengo yeZANUPF vamasimba Mavhaza uye nhengo yeCCC uye vaimbi vekanzura vaGodfrey Kurauone. Totanga kunzwa kubva kuna vaKurauone.
Nemhere-mhere handiri kunzwa kumativi ose enyika zvinoratidza kuti sarudzo hadzina kupfumba zvakanaka. Zviri kuzhinji kwacho unonyatsokuona kuti zvanga zviri predetermined kuti ndiani unofanira kandidate ikoko, whether une vanhu kana hauna. Ndoona kwedu kuzaka East Talent Chivangi aiaratidza kuti anogona ngaandiye vanhu vakawanda zvisingabviri, asi ndichaona kuti pakubuda kwemari dzavo dzakabuda kuti dzakadyiwa. Ndichaona mhere yaibwa navachirangwa munga mune odium akaona vachirangwa vachitaura kuti haa the process iri kungoitwa how is a formality but my results are predetermined. Zvakataura paya ndochokwadi chizere, nokuti kose kwakaita sarudzo hakuna munhu ari kufara. Masvingo kwekuendu masvingo eben Wendel Mawende was just declared a winner. Pande akaona zvake recipe ari candidate, but he was nominated and approved kuti akondese, but on the day of voting his name was not there. Zvino zvaingoitwa but iri formality asi vane vanhu vavo.
Dr. Mavaza, munoti kudii nezviri kutaurwa navakurawo nevari kuti sarudzo dzanga dziri bata murefu bata mupfupi?
Vakurawo havangazvinzwisise nekuti mubato ravo havatoziva chinzi maprimary chief. Chavo vanongomirira mutungamiriri wavo kuti angonovedza kuti iwe ndiwe uchamirira. ZANU-PF inopa vanhu mukana nekuti endai mutatsirane abai vanga habudi. Ndo zvakaitika. Pane vazhinji vasina kubudirira musarudzo, havafari nazvo. Iri kune vamwe vangogarawo wedha ari wezano kana asi wezano haatofarira kukundwa. Saka ane kuchema kwakawanda kwaanoita kana achinge akurirwa. Hazvireve kuti sarudzo hadzina kubuda zvakanaka. Kune kumwewo kwakaita dambudziko rekuti zvinhu hazvina kuuya nenguva, mapepa haana kusvika nguva iripo, zvakasiyana siyana. Hakuna kana mukatarisa sarudzo dzese dziri pasi penyika, mukatarisa one by one. Hamushayi chinongedzwa, hamushayi chipomerwa, chinowanikwa, asi munenge maedza kuita guta ruzhinji. Yatinoti pachirungu demokrasi, guta ruzhinji inoda kuti vanhu vasarudze munhu achavamiririra mumaconstituensi mavo. Isu takaona kuti ZANU-PF haikanganwe kuti chayakarwira kuti Zimbabwe isununguke kuva kweone man one vote.
Vakurawoni, munoti kudii nezviri kutaurwa izvi?
Kuda Mavaza havazivi kuti 2018 vamutamba vakadyiwa sarudzo zvika anawo ngozi vamutamba vadyiwa. Was very clear and open to everyone, but zvakangozobuda zvakakunzi vamutangwa ndova kutomira mukuru wazviramba kuti mutangwa angadyiwi nekuti mukuru wemaovheti uye ndo vakafanisa kuti vamugabe vaende. Saka ngavarege kumira pavanhu pandete vanhu vachipupura kunaka kwemapuraimari ezanu-PF. Isi tine nhoroondo yazvo, nhoroondo iyoyo tinayo kuti ZANU-PF unoona even ipapa pamanhenga pfuura maitoona kuti pane mavhidhio akabuda takaona vanhu vachirwa ZANU-PF, vamwe vachitukana, vamwe vachierenga mavhoti ekubira, umwe achinzi akavhotiwa kudhara. Zvuru zvataiona on camera saka havagoni kusudza nhasi nemuromo wavo kuti zvamakaona handizvo itakwava nemaziso enu. So hatichitaura zvinhu zvekutwana kwembudzi panapa, tirikutaura zvinhu zvatakaona nemaziso edu. But rwendo runo ndokuva muri kurota kana mnovasa kuti mungaita maelections hatiri kupindayo. Aiwa, vanhu havana kupata, vanhu vakangwara, makaimbira zvinhu zvakawanda sitereki zvamusina kuita, magetsi vari muri mazuva nezuva vanhu vachisvika kumabasa. Saka ZANU-PF apa sarudzo izizi ngaigara akanganwa because Zimbabwe haina vanhu vakapusa zvekuvhotera vanhu vari kuona kuti vari kuondonganyika.
Dr. Mavaza, pindura itinzwo.
Zvavari kufunga kuti ndo zvakaitika, aiwa hazvisiri izvo vakurawoni. Zvinoitika kuZANU-PF zvekuti kana vanhu muchinge mavhota, sarudzo haiverengwe nevanhu vari kutaura kuti ndiani ahwina. Sarudzo yapedzwa inoenda kupolitibhiro. Politibhiro ndiyo inozodaidzira kuti vahwina ndevapi. Saka kana pachinge pachadambudziko, munhu anenge afunga ndakundwa anoenda kudare. ZANU-PF ine matanho anotorwa ekuti ungapikisana sei nesarudzo yaibuda kumapuraimari. Haimboni zvaitwa zvakwana, unopiwa mvumo yekupikisa, zvotariswa, zvombomiswa, zvozozaiwa, taona uyu ndiye ahwina ndatarge pacha. Zvinoitika izvozvo, asi hazvireve kuti takundikana. Zvinoreva kuti taterera nekuti musangano weZANU-PF musangano wakaisvonakisisa, unoterera vanhu vavo. Ine nzeve dziri muvhu, nzeve dziri muchadenga nenzeve dziri mumadziro. Saka tinonzwa zvinoda vanhu toita saizvozvo. Ndokuzvakanakira ZANU-PF.
Nhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavaza vari parunhare kuLondon. Manzwawo zvakare kubva kuna vaGodfrey Kurawo neveTriple C vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Muri kurwenga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7. Musakanganwa wachirongwa cheLive Talk, apo tiri kutarisa nenyaya yeuori uri kuitwa mugoridhe pachirongwa chemadzimai cheWomen's Round Table. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Keino kuMedi Saidi.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 30 kuMbimbitho 2023 ngugeino kumete Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Nxa ungahlali endaweni yona le ungafunwa ngabantu khohlwa ngokumela ibandla leTBC. iTBC itsho abantu, so angeza ke senza opposite. Lokho nxa ufuna ukuba njalo ufuna ukuyimpoza uhamba kuZanupes.
Ivandla eliphikisayo LCCC lithi lizaqhuba uhlelo lokuthi izakhamizi zitsho ukuthi zifuna ukumelwa ngobani kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente lakumakhansili olwenziwa lonyaka.
Akwethusi ukubona ibizo likalo ophethe ilizwe ongumongameli welizwe uMnangagwa ephuma ibizo lakhe lithinteka kanengi nengi ekwebeweni kwegolide.
Umsakazo we-Al Jazeera namhla wethule ihlandla lesibili lefilimu yawo echaya imisebenzi yonkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa ekuthengiseni kwegolide. Ngesikhathi isikhulumeli sikaMnangagwa uGeorge Charamba esethusela intatheli izindaba phezu kwalolu daba. Umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris okuhambo lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi le-Africa ufike eDar es Salaam isigodlo seTanzania izolo evela kwele Ghana. Zonke lezi indaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ivandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change CCC selibike ukuba lizaqhuba uhlelo lwalo lokuthi izakhamizi zitsho ukuthi zifuna ukumelwa ngobani kukhetho lokudinga amalunga edalela eParliamente lakumakhansili olwenziwa lonyaka. Lithi lithethe leli nyathelo ngoba lihlele ukungenzi ukhetho labazamela ivandla leli lwama primary elections. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli izindaba eHarare namhlanje, umsekeli wesikhulumeli sevandla leli uMnumzana Gift Othalo Siziba wazise ukuba ibandla lakhe lizatshiyela ezandleni zezakhamizi umsebenzi wokukhetha labo abazamela ivandla leli.
Esiza kuqakathekisa kuhlelo lwe-consultant selection process abantu abavele ebantwini sikhathele. Abantu ababuya besithi mina ngivela kubukhokheli. Nxa ungahlali endaweni yona le ungafunwa ngabantu khohlwa ngokumela ibandla leTBC. iTBC itsho abantu, so angeza ke senza opposite. Lokho nxa ufuna ukuba njalo ufuna ukuyimpoza uhamba kuZanupes. Ngethemba libonile ukuthi kulabanye abayalwayo.
Umsekeli walo obona ngezokukhetha kubandla leli unkosikazi Ellen Chiriyelinga uthi uhlelo lolu luzaqala ngeviki ezayo.
Imposition iba khona nxa kuyimithi esihlala phansi sifike sithi umuntu nomuntu nalowo kanje. Lapha uhlelo lolu luzayenzwa ngabantu. Abantu babazazi kulamafomu abazafila khona bebhala ukuthi hayi umuntu ongasimela ngulo ngalo nalo. So i-commission izakhangela amafomu nala ibona amabizo akhona. Isizashortlista amabizo lawa.
Amabizo alabo abazakhethwa nguZulu wonke azaphiwa kukomiti ebizwa ngokuthi Independent Selection Panel. Xa kunabantu ababili bazamele bakhulumisane kuthi nxa kwehlule ugatsha lwe-CCC National Assembly luza kutsho ukuba ngubani ophumeleleyo. Ingcitshi ecubulana ezombusazwe uMnumzana Vikizela Gumbo uthi uvumelana lali ndlela yokukhetha inkokheli ngoba izavela ebantwini.
I-selection process le abayikhethileyo abantu be-TCC ngenye indlela la yokukhetha abantu ehlukene la ehlukene lale yama-primary elections njalo yindlela eyayisetshenziswa vele e-Africa yokuthi i-communal, kuthiwa i-communocratic approach yokuthi i-community yiyo e-produce leader. ulita ka produce ngabantu bemnike ka produce phezulu ephi community
kodwa isaka musi arare umnumzana Peter Ncube osekela ebandlaleli uthi akavumelani lalindlela yokukhetha abazabamela ukhetho lwelizwe
bona kwami into la isizosebenze ngoba nxa singavotanga singayenza ngokunominate kuphela sokungangena abantu abangasoze kwanize responsibility yamkhona whereas singavota thina sile silokukhetha ukuthi thina sifuna ukumelelwa ngulo ngoba siyakwazi ama-capabilities akhe.
Ibandla le-ZANU-PF lenze ukhetho lwama-primary elections ngempelaviki edluleyo lanxa nje kunokukhonona kwabanye abanqotshiweyo besithi aluqhutshwanga ngemfanelo. Kunje sokumpelelwe idayi le-Politburo laleli bandla ukuthi lethule amagama abaphumeleleyo. Ukuthi ibandla le-MDCT elikhokelwa ngumnumzana Douglas Monzola lithi lizaqala uhlelo lwama-primary elections ekupheleni kwayo nale nyanga. Imele isithu 7 seharari ngindodolozi Ndlovu.
Umsakazo we-Al Jazeera namhla wethule ihlandla lesibili lefilimu yawo echaya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa ekuthengiseni kwegolide. Kuhlandla leli elilesihloko esithi Gold Mafia, Smoke and Mirrors, umnumzana Ricky Dulan yena osebenza lesikhonzi sikaMnangagwa, umnumzana Hubert Angel, utshela intatheli zindaba ze-Al Jazeera ukuthi uyenelisa ukuzincedisa ukungenisa imali efika kuzigidi lezigidi eZimbabwe etholwe ngendlela ezingekho emthethweni i-money laundering ziyisebenzisa ukuthenga igolide zibe sezisiya lithengisa eDubai. Kuli filimu uDulan uyatsho njengo-Angel kuli filimu yakuqala ukuthi kuyo yonke inkohlakalo le uMnangagwa uyabe esazi konke okwenzakalayo ngokunjalo akulalutho olubi olungenzeka kubo. Kulesiphathamandla njalo sogatsha lwe-Civil Aviation Authority of Zimbabwe esisebenzela e-Robert Mugabe International Airport esiphuma sichasisa ukuthi bancedisa njani izigilamkhuba ukukhupha igolide eZimbabwe ngendizamtshina ngaphandle komthetho. Iziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngokuthengiswa kwegolide olwe-Fidelity Printers and Refiners lazo ziyathinteka kulolu daba. Ihlandla lanamhla liza ngesikhathi isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba ethule amazwi ekwethusela intatheli zindaba izolo esithi zizabotshwa zingaqhubeka zikhuluma ngalolu daba njalo zikhuluma ukuthi uMnangagwa uyathinteka kulolu daba. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo yena okhokhela inhlanganiso ye-Ibechu likaZulu.
Akwethusi ukubona ibizo likalo ophethe ilizwe ongumongameli welizwe uMnangagwa ephuma ibizo lakhe lithinteka kanengi-nengi ekwebeweni kwegolide. Okwethusayo kathesi yikuthi into leyi ayiqali abasakhumbula uDixon Matthews owayephethe iMashonaland Central ngo-2017 wakwakuthinta okubana ubaba lo uyathinteka kunkohlakalo. Okulusizi ukuthi umuyi uSibusiso Moyo uLieutenant General sowadlula ngoba bekudingakala ukuthi sichasele ukuthi kanti njengoba esithi babopha abagqagcele lo odephethe ilizwe umuyi uMgabe ebuseleni kodwa nanka amasela ayiwo akhanya ale minyaka etshontsha ukuthi kanti bathini ngawo ngoba wayengakwenzi yedwa wayekwenze elabaningi abakubutho yikho ibutho leZimbabwe likulwelayo yini ivele kudefendayo against amaZimbabweans ukuthi kube nabanye abantu abatshontshela nje ilizwe kungabi indaba zalolu kumbe ukuthi inkohlakalo nje semakhandaba ukuthi bacabanga ukuthi ilizwe leli yi-private company yabo ayisilo labantu. Kulusizi ngoba abaningi basale empini belwela leli lizwe ukubana wonke umuntu ebe lempilo kahle kodwa kathesi sokungabalutshwane abazikholisela umnotho welizwe. Ngoba ungazibuza ukuthi kathesi kuphuma kwegolide, ungazibuza ukuthi i-diamond laya ngapi, i-platinum kwenzakalani, ngoba ilizwe leZimbabwe ngendlela elilenotho ngayo ngezembiwayo, kakufuzanga ukuthi ngabe lilobuyanga, ngabe abantu beZimbabwe bangabayanga ngendlela abayiyo yona. Kodwa ngenxa yokuthi silabantu abakhohlakeleyo, abacabanga ukuthi ilizwe i-private farm yabo, bazithathela benze santando. Ubususiba labanye abangaphilanga emakhanda, obathola begqoka izikipa zalabo abawadubekisayo, abazimisela ukubulala bebulala on behalf of abantu abawadubekisayo ukuthi kathi kuyini okusilelayo emakhanda abo.
Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba uphume esethusela intathelizindaba izolo esithi zizabotshwa zingavele zibhale ngalolu daba. Yena uMnangagwa abanye bathi kumele aphume egcekeni atsho ukuthi liqiniso yini okukhulunywa ngaye kuli filimu. Singabona yini ephuma uMnangagwa kumbe uhulumende akhona amanyathelo esingabona ewathatha ikakhulu ngemva kokwethulwa kwefilimu yanamuhla.
Kuyadanisa kakhulu okuthiwe nguGeorge Charamba ngoba uGeorge Charamba alobana ongumuntu ocabanga kuhle ocabanga njengomuntu okhulumela umuntu ophethe ilizwe alubana baphendula imibuzo yona leyi njalo ilizwe lelo kudanisayo ukuthi silama departments ayi-2 alisana lobukhohlakali kasikezwe ukuthi bathine ngakho kodwa badla imali zelizwe kuyikuthi umlando wabo ukuthi belisane lobukhohlakali.
Umnumzana Mbuso ofuzwayo ohlaziya ezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso ye-IBHU likaZulu. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko, unkosikazi Monica Mtswangwa, kanye lomnumzana Nick Mangwana yehlule ngoba bonke bebengadobhi incingo zabo. UCharamba yena uphendule umbuzo esimthumele wona ngokweyisa okukhulu. Umsekeli kaMongameli weleMelika unkosikazi Kamala Harris ophelekezelwa ngumkakhe umnumzana Doug Emhoff kuhambo lwakhe esethekelela amazwe amathathu ezwekazi le-Africa ufike eDar es Salaam izolo evela kweleGhana. EleMelika livika ukubana lizama ukuqinisa ubudlelwano lamazwe ezwekazi lincintisana leRussia kanye leChina lawo azama ngamandla ukusebenzelana lamazwe ezwekazi. Namhla uHarris loMongameli unkosikazi Samia Suluhu Hassan oweTanzania baqhube umhlangano lapho okubikwa bexoxisane ngokuthiyeneyo okugoqela ukuthengiselana phakathi kwamazwe abo, ukuhlonipha intando yenengi kanye lamalungelo oluntu. UHarris ubuye wancoma unkosikazi Hassan ngathe yibungcono besiphatho sikaZulu lamabandla aphikisayo ayincindezelwa esalelwa ukuqhuba imihlangano yamarali ngowaye ngumongameli wakulelo umuyi uJohn Magufuli owayebusa ngesandla esilukhuni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Mqondobanzi Magonya ololwazi olujulileyo ngokwenzakala ezwekazi le-Afrika.
Into yokuqala okumele siyikhangelisise ukuthi kukhanya i-America ibhizi kulezi nsuku emazweni onala awe-Afrika, ikakhulu amazwe alomnotho kakhulu, ngoba kusobala ukuthi amazwe lana asebaleka ezandleni zayo i-America. I-America yona ebibaphethe okweminyaka leminyaka edluleyo ngathi kusukela bathola uzibuse. Indaba ye-BRICS yiyo esihluphe i-America kakhulu ngoba uzakhumbula ukuthi kungensuku ngake zedluleyo besifunda lapha nge-Tanzania ukuthi la isile imicabango emibili ngokuqhubeka isebenzisa i-US dollar. I-America uyibona nje iphumile isabalele umhlaba wonke bazama nje ukuthi belondoloze ubudlelwana abekade benabo lamazwe awe-Africa lamanye nje amazwe jikelele nje Middle East you know. So yikho nje ubona u-Vice President uKamala Harris wenu ebhizi egijima i-Africa yonke.
Kuyini okungahlupha nxa kuyukuthi abantu bengachiya ukusebenzisa leyo US dollar? Kuphambanisa njani eleMelika?
Angithi uyakwazi ukuthi ubuyanga kumbe ukuswela kesibhekane lakho njengomhlaba jikelele kufana lomkhuhlane, kungumkhuhlane khona ngwakho. So umkhuhlane wokuswela ubangwa ngamazwe onala awentshonalanga agoqela i-America, o-France, o-Britain, ingathi nje singabala zona ezo zonto onala amagamazwe omathathu i-USA, i-France ne-UK. Yiwo amazwe adala umkhuhlane wobuyanga, umkhuhlane wokuswela. Njalo nxa siqhubeka siswela abantu abaningi beqhubeka bengatholi bona kubasebenzela ngcono.
Manje uHarris lapha uthi yena ufuna ukuxoxisana lo mongameli osabamba isikhundla kwamanje unkosikazi Hassan phezu kwamalungelo oluntu kulelo lizwe athi asengcono.
Iproblem ekhona yokuthi i-America akuqondanga ukuthi yona ekubona kuqondile, ekubona kuyilungele, ekubone kufanele kufanele ukuthi kulungele amazwe wonke ejikelele. Kumele ivume ukuthi kule zinto ezilungele iTanzania ezingalungelani iAmerica. Njengoba nje iTanzania la ivume ukuthi kule zinto ezilungele iAmerica ezingalungelani iTanzania. So ziningi izinto ezenzakalayo. Angithi wabona kathi sovele eGhana. IGhana siyakwazi besifunda ngayo akusuku ngako ukuthi ngelinye lamazwe eAfrica ambalwa asekuqale ukuthi bona amadoda umuntu oyindoda engathatha umuntu oyindoda amenze umfazi. So izinto zonezo ebezingalungelanga iGhana kaJerry Rawlings, izinto zonezo ezilungele iAmerica ezingalungelanga amanye amazwe jikelele. So kunezinto ezilungele iAmerica, kunezinto ezingalungelanga iAmerica, kunezinto ezilungele iTanzania ezingalungelanga iAmerica. So iAmerica kumele kuhloniphe khonokho. Kodwa indikimba yendaba Magumede ilapha. Uzakhumbula ukuthi iTanzania isivumelane neIndia ukuthi abasena kusebenzisa iUS dollar nxa bethengiselana impahla kumbe bethengiselana ama-services. Sebezasebenzisa i-currency yawo omabili amazwe. So yikho lapho kunesiqokoqela sendaba khona. Lokhu okwamalungelo oluntu okwasuka kwathini siyakuzwa nje, angithi izinto abazisebenzisa ukubhada abantu ngodaka.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi yezokwenzakala ezwekazi le-Afrika, sixoxe laye eseBhilithane. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, elemelika lithi lizanika imali efika phose izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa $690 million ekuphathisa inhlelo zentando yeningi emhlabeni jikelele. Umongameli Joseph Biden ukhiphe lumbiko emhlanganweni we-Summit for Democracy e-Washington DC izolo. UBiden uthe ukuhlonipha intando yeningi kukhanya kuqhubekela phambili kusiba ngcono emhlabeni jikelele. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora selilungiselela ukhetho lwama-primary elections okuzakhethwa abazalimela kukhetho olukhulu oluzakwenziwa lonyaka eZimbabwe olwamakhansila lamalunga edale lephalamende. Amalunga ezanu-PF aphakathi kokukhetha abazamela ibandla leli kukhetho olufanayo. Ele-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lalo selilungiselela ukukhetha abantu ezigabeni ezitshiyeneyo. Kubandla le-CCC abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo bazakhethwa nguZulu, hathi amalunga ebandla leli kuphela. Kuyaxokozela kumabandla wonke okulabantu abaningi abafisa ukuncintisa kukhetho oluzayo. Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGibbs Dube uxoxe lomnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT lomnumzana Effort Ncube olwela ilungelo likaZulu.
Ngaso kusenzwa ama-primary elections ethu, kubuya i-National Elections Directorate eyabibuye esingathi le-staff abasebenzi bayo abayibo ababe sebebuye lama-ballot ababe sebebuye lalokho okuzasetshenziswa ama-box akhona. Ngomva kokuthi abantu sebehambisile ama-CV abo ba-applya, kwabonakala ukuthi abavunyelwa yi-constitution yibaphi, abangavunyelwa yi-constitution ukuthi bamele ibandla yibaphi, kube sokusiba-ke lokhetho. Kodwa sekuyabe kukhethwa abantu, kuyabe kuvota abantu abakuma-structures kuphela. Ikakhulu kuyawengatsha zaphansi lalabo ababe bekuma-higher organs kodwa abahlala kulezo ndawo bavunyelwa ukuthi bavote. Asivotisi umuntu ongasuye webandla lethu.
Baba evinjela kunqube iMDCT uyezwa lapho uthini?
Iye, indlela zokukhetha abantu emhlabeni zihlukahlukene, kayikho eyodwa okumele ilandelwe. Njengalokho nje ukhetho emhlabeni luhlukahlukene, okunye yi-first past the post, okunye yi-majority, okunye kubuye kube i-proportional representation, nayo ehlukahlukanayo njalo kusiya ngelizwe lelizwe. Ngakho-ke kuqondile ukuthi babuye le yabo indlela yokubona yokubamba ukhetho, kodwa okudingakalayo ukuthi kube le mthetho ecacileyo, kube nezinto ezizavikela lelo voti, ezizavikela labo bantu, ezizakwenza ukuthi kungabi nama-candidates amaningi. Ngokuba nxa kungazange kwacaca kahle, kuyagcina kuphuma ama-candidates amaningi, agcine sephikisana wona wodwa, ibandla lisehlukana phakathi. Into edingakalayo yimthetho ecacileyo eyaziwa nguye wonke umuntu esithi ngama-rules and regulations, lelo sivumelwano ukuthi kube le-consensus ebandleni lelo eliyabelisenza ama primary elections ukuthi le ndlela yiyo esiyamukelayo sonke siyayamukela sonke siyayithanda indlela yakhona. Nxa sebevumelele lokho kwaba le mithetho evikela ama risks angaba khona, sekulula ke ukuthi kwenziwe lokho ngendlela yakhona.
Baba Dube, khonapho sibili ukuthi ungagcina kulabantu abaningi abathi lami phela bengikhona lapha sebemfobe eceleni. Yokuvimba njani kona?
Isanje silayo ukuthi sesifundile udaba lwama primary elections lolu kwe MDC siluqalise ngabo 2000 siya kuthi ukukhetho luka 2008 2014 2018 elections 2013 elections 2018 elections sekuthi tshintshiwe njobe sisho baba kuye kwayizo confirmation ukuthi abantu bangaku confirma nge thirds nxa kade uphakathi uyabuyela akusena primary election. Kwabonakala futhi indlela zonke zokutsotsa ezenziwa ngabantu. So esesikunanzelela kathesi ukuthi kumele ukuthi kube lama referee amaningi, akuhambi nje abantu babe babili babe bathathu. Bona labo aba applyileyo bavunyelwa, kumele bavunyelwe ukuthi babe lama polling agents abo. Kube sokusiba labave abangavela ngaphandle ezinhlanganiso ezisekela njengoba thina sinje savela ku ZCTU bayabuya nabo bazokhangela. Xa kuyikuthi kulama students lawo abuye azokhangela, kuchasiswe njengoba besitsho imithetho yonke okumele ilandelwe, enjengokuthi umuntu ovotayo ngumuntu okuyabe kusazakala ukuthi lilunga lebandla, uyachekwa amaphepha ebandla kumele abe khona, ukhetho lungakabi khona, kuvunyelwane konke ukuthi amaphepha azasetshenziswa, esingathi i-voters roll kumbe i-voting college ezasetshenziswa yile, wonke umuntu abe yazi kwezele ukuthi kungaso kuvotwa kungabi lothi lowo bengamelanga vote, ngoba ikhoqala khona ukuqilana ukuthi abanye bathi lowo bekumele vote lowo bengamelanga vote. Lingavele livumelane nge-voting college. Okuningi lokhuyana okokuthi ama-ballots ahamba njani kuyabe ku-clean, ngoba ama-numbers awaqambi manga. Nxa kuvota abantu abangu-100 kumele kuphume impumelo elizathi lingahlanganisa ikhombe ukuthi kuvota abantu abangu-100.
Ye, siyakuzwa Mhlubi, siyakuzwa kakhulu. Baba Ncube, ngena khona.
Nxa ngabe imithetho ime yacaca esithi ama-rules and regulations, kubuye njalo kucace i-voters roll. Njengoba labantu nje elizweni leZimbabwe befuna i-voters roll icace, ngayona ingacacanga i-voters roll uzabamba ukhetho, kuba lula ukuthi kube lokudlelezela. Ngakho ke ifanele icace, abantu bavumelane ukuthi bonke abantu abalapha nxa kuwukuthi ngokwe-constitution yalo ibandla ithi yona ama-members yiwafanele abekhona, kuvunyelwe ukuthi abe khona ku-voters roll or ku-electoral college. Njengoba esitsho kuyabe kufanele ukuthi kube ngabantu abasukiseka ngabo ukuthi hayi sonke siyavuma ukuthi laba bantu bafanele bavote, wonke umuntu njalo wazisiwe ukuthi kulokhetho ngendlela ethile, kulobufakazi bokuthi batsheliwe abantu baphendula njalo ukuthi bazwile ukuthi kulokhetho lolo kumbe kulomhlangano lowo, ukwenzela ukuthi kungabi khona abanye abathi hayi mina ngisuke ngasala eceleni lingishiyile lisenzela ukuthi ngingavoti ngoba lisazi ukuthi lo elimfunayo mina kangimfuni ngilowane engimfunayo. Ngakho-ke zona lezo zinto zicacile, bese kufithi laba abayibo abakhangele ukhetho esithi electoral board, whether nge-civil society organization like ZCTU or ama-students or whoever, abantu basuthiseke ngokuthi zimele ngendlela efanayo enkonzileyo futhi yikho phela abantu babe bekhuluma ngezekho ukuthi kayibe ngezimele engathatha uhlangothi.
Lapho lizwe umnumzana Effort Ncube olwela ilungelo likaZulu, lo mnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwembiko kubandla le-MDCT, bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7. Inhlanganiso yamagqwetha ezamalungelo oluntu kwele South Africa, Lawyers for Human Rights, leScalabrini Center of Cape Town, sebesungule uhlelo lokumela zonke iziphepheli labadinga ukuphephela kwele South Africa abazithola sebebotshwe ngamapholisa ngezizathu eziphathelane lamaphepha abo okuba eSouth Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ukwethulwa kwalolu hlelo kuza ngesikhathi amapholisa kwele South Africa esefuqa ngamandla ukungena endaweni eziningi nokumisa abantu endleleni kudingwa izigebenga kodwa ugcine sekubotshwa laba kwamanye amazwe abaningi abangalamaphepha okuba kwele South Africa. Igqweda lenhlanganiso yamagqweda ezamalungelo oluntu kwele South Africa, unkosikazi Eldona Mwava, utshele ixuku lenhlanganiso zomphakathi eJohannesburg ukuthi okufanele kwenziwe iziphepheli ezizithola sezibotshiwe kumbe kuvalelwa yikutshaya ucingo kunombolo ethi 080 007 9614 kumbe ukuthumela umlayezo weWhatsApp kunombolo ethi 081 716 8791 ukuze bathole igqwetha elizabamela.
Siphathisa iziphepheli nabadinga ukuphephela abaqala ukuzofaka izicelo abalama permit asephelelwe yisikhathi labafuna ukuphikisa ukulahlwa kwezicelo zabo.
Lelinyathelo selimukelwe ngezandla zombili zinhlanganiso eziningi kwele South Africa. Umgcinhlalo webandla le Citizens Coalition for Change kwele South Africa umnumzana Trust Ndlovu uthi zikhona izalwane zeZimbabwe ezibhekana nohlupho lokuvuselela incwadi zazo zokudinga ukuphephela kwele South Africa. Uthi laba bantu uthola besesaba ukuya emafisini ogadla lwendaba zasekhaya ngoba abanye bebatshela ukuthi akulaphi eZimbabwe. Uthi njalo ukuhlukunyezwa kwabantu okwenzakala eZimbabwe kathesi ngesikhathi lizwe lilungiselela ukukhetho kulakho kubangela ukubaleka kwabaningi elizweni abangazithola sebesizakala kakhulu ngohlelo lolu lwamagqwetha alwela isiphepheli.
Abantu bakithi basazithola basesimeni ezinzima kakhulu, kanti ke kumele aba-applyelayo ama-asylum banikezwe ithuba lokuthi bayenze leyo process until ekugcineni.
Omunye wenkokheli zenhlanganiso ye-African Diaspora Forum odabuka i-DRC umnumzana CAG Lwamba Lwahimba uthi linyathelo elihle leli ngoba abaningi abafuna ukuphephela baqeda amalanga lamaviki abanye iminyaka besiyafola emizileni emide abanye belala khona kodwa bengalitholi usizo. Izimiso zenhlanganiso yezizwe zomhlaba ezeUnited Nations Convention azivumeli ukubotshwa lokubuyiselwa emuva kwesiphepheli emazweni ezibaleke kuwo ngenxa yokuthi lokhu kufaka impilo zabo engozini. Ugatsha lwendaba zasekhaya sekukanengi lusethesa iningi labantu abadinga ukuphepheli. Umlando wokusebenzisa lolu hlelo ukuzitholela amaphepha okuhlala kwele South Africa hathi ngoba impilo zabo zisengozini emazweni abo. Lolu gatsha luke lwazama ukufaka umthetho oza kwenza kube lula ukubopha iziphepheli esezehluleka ukuvuselela amaphemithi azo owenyanga egcweleyo. Kodwa lo mthetho wamiswa umthethwandaba ngoba inhlanganiso zomphakathi seziwufikisile. Mele Sulu 7 Johannesburg kwele South Africa ngimuthuso Khumalo.
Live talk namhla kuhlelo asihluzeni bomama sihlaziya ukwethulwa kwehlandla lesibili lefilimu ye documentary echaya imisebenzi yenkohlakalo kumsakazo we Al Jazeera. Singakehlukani zihlobo othi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla eliphikisayo ele-CCC lithi lizaqhuba uhlelo lokuthi izakhamizi zitsho ukuthi zifuna ukumelwa ngobani kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lakumakhansili olwenziwa lonyaka. Umsakazo we-Al Jazeera namhla wethule ihlandla lesibili lefilimu yawo echaya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenziwa iziphathamandla zikahulumende ezilobudlelwano lomongameli Emmerson Mnangagwa ekuthengisweni kwegolide. Umsekeli kamongameli wele Melika unkosikazi Kamala Harris okuhambo lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi le-Africa ufike eDar es Salaam isigodle seleTanzania izolo evela kwele Ghana. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi owenu Gaino Gumede Saidi ngisithi asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.